paripoti yaburiswa neIMF pamamiriro ekuZimbabwe ndinoona sekuti vane zvimwe zvavataurawo chokwadi nyange Zimbabwe yakazama kuda kumbodzorera mari nekuda kuimplement asi hazvina zvazvanyanyisa kubatsira pakuchinja upfumi hwezimbabwe kana kuti mamiriro ezvinhu kuzimbabwe nekuti tikoona kuti zvinhu zvirikuramba zvichitowedzera vanhu vanoramba vachitotambura zvakanyanya mabhengi arikutoramba achitovharwa mari nemisina vanhu yekuti vakwanise kunge vachirarama
vachiro manzu
zvavanotaura ndizvo kuti zveshuwa upenyu muZimbabwe hwakaoma asi ivava vavauya kuzoongorora kuti ndizvo here kana kuti handizvo here dambudziko ravo rimwe chete vanhu vanoda kuzoona kuti dhongiri yarafa here varivo vanoriuraya ivavava veWorld Bank International Monetary Fund ndo vanogara pazvigaro zvese zvemari dzinokweretwa nyika dzakasiyana siyana ende ivo vauya ivava ndo vanonyatsokuzivazve kuti ndivo vanga vasingabatsiri Zimbabwe samabatsirirwo angachiitwa dzimwe nyika saka isu zvedu kana takatarisa tongoona kuti hamunhu anozviridzira pemba yake ari oga but chiri important pastatement yavataura vanyatsokutaura kuti the government of Zimbabwe has made progress in implementing their reform program. Maprograms avo eZimbabwe. Saka izvozvo vazvinota. Saka tochiongorora kuti ndapi mareform programs avanorumbidza iyavo. Ndo atinotizve vajongana vateereri. Ndo indigenization of the economy.
Amai Mukonza, tinoonawo kuti Zimbabwe yakawimbisa kuti ichange ichiita urongwa hwekubhadhara zvikwereti zvayo. Tinoona here ichibudirira kuita izvozvo?
Ndinoda kuti ndikomente zvataurwa navachirumanzu. Kuti Zimbabwe iri part of the international community. Saka international community ine kodzero uye zvainenge ichiona vachipredita nekuda kwekuZimbabwe vanenge vaine maonero avanenge vachiita kuburikidza nemaindicators avo avakaita asi zviri kutaurwa negovernment zvimwe zvacho hazvisiri zvo zvingaita kuti upenyu hurambe huchibudirira saka kana vachiti vanokwanisa kudzorera mari ndo zvinonzi mwoyo ungada asi ezvinezvi mamiriro akaita upenyu havangakwanisi kunge vachikwanisa vachiita isi tiri kutotadza kana nekubhadhara dzimweni dzenguva vashandi vedu vehurumende tozogona kubhadhara zvikwereti zvatiinazvo kunze here
vachirumanzu
muzvare handinzwisisi kuti kana vachiti indigenization of the economy hazvitibatsiri pakutodii nezuro chaiyo chaiyo mafarmers vanorima tobacco vana mbuya gwendere vari kumareserva they have so far raked in 1.2 million zvinoreva kuti 1.2 million sokutaura kwatiri kuita iye zvinhu iri mumaoko avanhu vakawanda muZimbabwe mureserva munhu iyeye ne 1.2 million so far anokwanisa kutenga solar system yake yokuti pamba pake pave nechiedza that is improving the standard of living yomunhu iyeye
ndikubatei muromo wachiri manzi panyaya iyo asi tiri kunzwa varimi vari kuchema kuti mari yavawana haisi kuenderana nemari dzavakashandisa kuti vange vachiburitsa iyo fodya yavakwanisa kutengesa iyi
correct iyozvo handimono ndo zvandataura ndikati at the end of the day international monetary fund kana kuti World Bank kana mama akanyatsokuteera pandatangisa vanhu vari kuzviridzira pemba yavo ndivo vari kuseta maconditions okuti Zimbabwe isabudirira